Good evening, Zimbabwe. This is The Connection. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America on Tuesday, February the 26th, 2019. I'm Tungamili Nkoma. Many of you will remember that I retired from this show, but tonight Mike Yobe is not here, so I'm sitting in for him. And tonight we are talking about the continuing crackdown on human rights defenders by the Zimbabwean government, the new dispensation. If you wanna be part of the discussion, you can send us a message on WhatsApp, and the number is 001-202-465-0318. You can also call us directly at 001-202-619-2077. We are streaming live on our Facebook platforms at VOA Live Talk, VOA Ndebele, and VOA Shona. And, of course, you should know by now that we are also streaming live on our three websites, voashona.com, voandebele.com, as well as voazimbabwe.com. Police in Harare today arrested two popular comedians, Samantha Kureya, popularly known as Gonyeti, and Sharon Chidewu, also known as Magi, and charged them with unlawfully wearing police uniforms in a 2016 skit that went viral as it depicted police brutality on civilians. The two were fined $20 each and released. But as we speak, they've been summoned back to the police station, according to their lawyer, Lizwe Jamela, who is accompanying them. That's where we are pegging our discussion today. But this is not only about Magi and Gonyeti. It's also about several other human rights defenders, democracy campaigners that we have seen being arrested recently as the new dispensation escalates its crackdown. Remember what the president said some 2 weeks ago at a rally about protests that, you know, we saw like last month, leading to the killing of many people by the military and the police, and the brutalization of many others. President Emmerson Mnangagwa said that his government will not hesitate to unleash the security forces on members of the public should they decide to exercise their right to demonstrate in the streets, or rather on the streets, like we saw in January. And for many people, what we are seeing right now is exactly what Mr. Mnangagwa was talking about. They are targeting these human rights campaigners one by one. As we speak, many of them are still outside the country, and they are still being hunted down. They are wanted by the police for allegedly organizing the demonstrations in January that were largely violent, especially in Harare and Bulawayo. Tonight, again, as we speak, Gonyeti and Magi, two popular comedians with Bus Stop TV at the police station, After they were charged in the afternoon with wearing police uniforms. Now, according to their lawyer, they're back at the police station, but we have not established whether they are facing additional charges or why exactly they've been summoned back to the police station. Ilo utaba esi ngalo lamhlanje zihlobo esanikayo utaba lokuhlukuluzwa kwaba khankasela umbuso okhululekileyo labalwela amalungelo oluntu esibona beqhubeka behlukuluzwa ngohulumende elamvotelayo phela owe new dispensation ngokusho kwabo uhulumende kamongameli Emerson Mnangagwa sikhuluma nje lamhlanje sibone kubotshwa Samantha Kureya uyaziwa kakhulu ngokuthi ngugonyethi lo Sharon Chideu uMaki ababili laba bale channel yabo ku YouTube ebizwa nge Bus Stop TV Kulapho abakhipha khona ngomahlekisa umsebenzi wabo ikuhlekisa abantu kulapho yabaphuma khona be-actor behlekisa abantu ngokwenzakalayo reflecting okwenzakalayo kuma societies namhlanje ke babotshelwe enye ivideo abayenze ngo-2016 lapho uGonyethi ayephuma eshaya omunye ubaba bedlala phela be-actor ngoba ngomahlekisa wayeshaya obaba bayi-2 egqoke ongani ngusa i-uniform yamapholisa ngakho yikho abakubotshelwe lo maki laye wayegqoke sapholisa kodwa ngokutsho kwegqwetha labo uLizwe Jamela lawo kwakungayisiwo ma-uniform amapholisa Babochiwe babhataliswa ama-$20 amafayindi kodwa sikhuluma nje babiziwe futhi back to emapholiseni sikwazi ukuthi baza kwetheswa elinye icala kumbe babize lweni into nyaya yathi ukurukura nezvayo nyaya yekushungurudzwa kwevanorwira kodzero dzevanhu zvikuru sei vechidiki kutaura kuno Gonyethi na Maggi ma comedians anozikanwa nevanhu vakawanda avo vane channel yavo inonzi Bus Stop TV inobura YouTube nasi vambo sungwa nemapurisa vachinzi vakaonekwa paimwe video yavo vakapfeka ma uniform emapurisa asi vazobhadhariswa mafaini $20 each Maggi $20 Gonyethi $20 vakaregerwa asi kutaura kunoku kwetaravo Lizwe Jamela valizwe Jamela vaudza Studio 7 kuti vaviri ava vadaidzwa zvekare ku police station zvikanzi huyai kuno saka pandataura naye Lizwe Jamela ndisati ndauya kuchirongwa chino anga asati aziva kuti pane dzimwe mhosva here zinga zichapomerwa vaviri ava saka vachiri ku police station kutaura kuno kuti change tichi vatsvaga tichinzwa kuti zviri kufamba sei enda sekutaura kwangu nyaya iyi haizi nyaya yaGonyethi na Maggi chete zvatiri kuona uyezve zviri kuenderera mberi ndezvekuti hurumende iri kuramba ichishunguruza ichishunga zvekare vanorwira kodzero dzevanhu kana kuti vanokampeina vachida kuti hurumende ive hurumende inotonga nenzira inodiwa neveruzhinji we have our first guest on the show tonight and that's Bridget Nyandoro is an MDC deputy spokesperson for Harare province Bridget good evening and welcome
good evening welcome good evening thank you for having me on the program
thank you for joining us let's dive in let's start with Gonyethi and Maggi what's your take on what happened to them today
This is a sad situation that is being faced by most Zimbabweans, that has been faced by most Zimbabweans lately since the 15th of January to date. And it's something that is disturbed if you see comedians being arrested. It then becomes a very big question to see who is safe in this country. It seems these arrests are just being done randomly without really any reason as to why people are being arrested.
Imimi seve chidiki, murukunzwa sei kana muchiona nyaya dzakadai dzichiitika kuvamwe venyu. Avo vanorwira kodzero dzevanhu vachishungurudzwa vachingosungwa zvisina tsarukano nemapurisa.
Inyaya inorwadza, and izvezvi zvava kutongoita sekuti sevechidiki kana kuti sevagari vemuZimbabwe takutongogara takabatira hana mumaoko pozvinhu. Hatichazivi zvinosungisa nezvisingasungisi. Saka inyaya yekungoti maybe pamwe kutaura kwandinokuva ndiri kutoita pano mangwana modu hwaunzi ndatotorwa nemapurisa, hatichazivi kuti chatiri kufanira kuita saichaicho chaicho semaZimbabwe diki vemuZimbabwe chii, nekuti upenyu huri muZimbabwe zvinhu zviri kuitwa takatarisana nemararamiro ari kuita muZimbabwe nehurumende yedu. Zvimwe zvacho hazvisi zvinhu zvekuti tingagona kunyararira, nekuti zvinhu zvinotirwadza sechidiki kuti hatina mabasa. Mukada kuti mutaure nyaya yemabasa yacho unorohwa, munosungwa. Tikada kuti titengese tinorohwa, tinosungwa. Vanhu vakada kuti vaitewo makomedi iwaya senyaya nagonye chetachitaura vazvitsagire kurarama, tinosungwa. Saka hatichazivi kuti chatinofanira kuita chaicho chaicho muZimbabwe chii, chii chiri legal, chii chiri illegal, hatichatonzwisisi.
And Vana Magi Nagonyet, really, you can't describe them as a human rights activist. These are comedians, varikusetsa munhu wese. But they've touched the raw nerve with the government. Who is next?
Exactly the point. We don't know now who is next. We don't know what we are supposed to do and what we are not supposed to do. Maybe these guys are now supposed to draw up things what Zimbabweans are supposed to be doing and not. And the issue is we have a constitution that most of Zimbabweans have been abiding to despite the economic hardships that we're facing. But people are still being arrested willy-nilly. Without any charges, people spend three weeks in prison without any serious charges, and then after 3 weeks you get out on bail. But you would have lost 3 weeks of your life. That's a lot of time. You need to be working for your family. So we don't know now what this government wants us to do. Trying to earn an honest living under these harsh economic hardships.
Thank you, Bridget. Let's leave it there for now. Please do stay on the line. And Mbotora Tereri, Bridget Nyandoro is a human rights activist as well as a deputy spokesperson for the MDC youth branch, Harare province. Uyakhuluma ke lapho uthi sokusesabisa mpela ukuhlokulozwa kwabalwela amalungelo oluntu. Ngimbuzile ngathi okay, uMaki logonyetha babotshwe namhlanje ngeke sibachaze sithi ngabantu abalwela amalungelo oluntu. Ngomahlekisa laba ngama-comedians, ukuhlekisa abantu ngumsebenzi wabo. Kodwa nxa sibebotshwa ngezombusazwe, ngubani pho osezasala? Nimbotora Mtereri, ngithathe umlalelo. Akati yako Mtereri.
Ndiripo Makadini.
Aiwa, tinofara hedu. Tutaura nani apa?
Utaura Christopher.
Christopher.
Eh.
Aha, matibata muri upi mukoma?
Ndiri kuSouth Africa, angizvinozi, but ndogara Botswana, ndauya kuno nebasa kuSouth Africa.
Aha, maizwa ya. Aha, that's good. Maizwa tiri kukanga nhasi, tipewo pfungwa dzenyu.
Nyandri kuinzwa. Asimone rangu. Yekuti maraiti edu maone rangu anozopfuuridza pamwe pekuti tinozosha panogumira panotangirawo mutemo. Kuti pachine mutemo here nekuti chimwe nechimwe chine chakungoitwa. Chakungodzi human rights. Munhu akungoita chaanoda chaanofunga kuti kungopfekera munhu kuti ungoti chetiri kuda chiitike. Pese tiri paimwe tinofanira kutarisa mutemo kuti zvetiri kuita izvi ndizvo here. Nekuti kana pamwe kana paine mutemo wekuti kana uchiacta uri comedian nhumbi dzemapurisa pamwe unobvunzawo kuti dzinoitwa here pamutemo kuti ndidzo dzishandise zvakadai 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 mabasa akadai. Zvino marights edu mamwe acho pamwe anozoguma akupfuuridza nepamutemo nekuti wanochengetedza mutemo kuti wazotaura wachiti ndiorate mahuman rights kuti agurwa. Yes, tine marights ekuratidzira nekuda nekutaura zvichemo zvedu. Ndinoona neko ndinogara kuBotswana nyange wachistrika kuti waita chakati wanokusurudza mabhodha awo achitaura zvaari kuda achifamba nerodhi. Hakuna chitoro chinoputswa, hakuna chinhu chinoitika. Zvasiyana nekumwe kutsvaka kurwa unosvika wakagura marodhi achipisa matombo. Zvinosana nemarima ekuti demokrasi yacho makasunukuka zvakanyakuita sei zvekubva mauraya nezvinhu zviripo. Ine maonero angu ndezvekuti tiite kusunguka kwedu nekuratidzira kwedu kuri pamutemo tombotarisawo kuti mutemo unoti kudini. Ndo maonero angu.
Aha, asi ndimbobvunza mukoma Christopher, timbosendeka nyaya ya magina gonyeti parutivi. Kutaura kunoku pane vechidiki vakawanda vandoziva vari kuSouth Africa ikoko vakatiza kuZimbabwe vari kutsvagwa kutaura kunoku. And mhosva yavakapara ndeyekubatsira ndeyekubatsira vanhu vakanga varohwa vakanga vapfurwa nemapurisa nemasoja mwedzi wapfuura. Vakavabatsira vanhu ivavo kuti vawanikwe vachirapwa kuzvipatara nekumakliniki. Ndiyo mhosva chete yavakapara iyoyo asi vari kutsvagwa kutaura kunoku nemapurisa. Muri kuionawo sei nyaya yakadaro?
Kuti vanhu vakabatsira vanhu kuisa kuzvipatara vari kutsvagwa nemapurisa.
Hongu, ndo zviri kuitika.
Kunenge kusi kubatsira kwega maonero angu. Unoona pasina mhosva unotibve iwopo kana usina mhosva uchinzi tiri kutsvaga papazwapo. Ndotooneka ndaa kumhiri kwanyatande uko ndoti ndatiza ukoko kunoti kwapaza asi handini ndapaza. Asi zvinonzi kuti kuona hutsuko kune moto. Pane zvavanenge vachitotiza zvavanoziva kuti takaita. Nekuti kana wakabatsira basi munhu kutakura munhu kuisa kuchipatara wonzi tiri kubuda womira kuti ini ndakatakura munhu basi kuisa kuchipatara chete. Pane zvaunenge watotiza zvaunotoziva kuti pane akandiona ndichiita.
Zvimwe
zvinhu haumbotizi ba. Kutiza kungoti ndanzi pane zvopadiwapo wobva watofuma watotiza wobira bhodha ranzi ndinozonzi ndini nekuti ndandiri pane zvopadiwa. Ai, hazvidaro.
Let's go deeper mukoma Christopher. Saka nepfungwa dzenyu reasoning yenyu ndikuona muri kuti chero vanhu vakapfuura nemapurisa nemasoja ivavo mwedzi vapfuura vanhu vakanga vane mhosva.
Maonere angu inini ndofunga takambonga kuti tichitaurawo nevamwe tichingotarisawo tichitumirwa mumaaudio. Vanhu vakapfuurwa nemapurisa maonero angu. Strike yakadaidzirwa zvechokwadi kuti mangwana ishutdown Zimbabwe yese. Tikapirirawo tichinzwa kuti mangwana ishutdown. Asi pamusoro kana maaudio amene kana anenge achitutsira here uchizozwa audio futi ichiti mangwana tiri kuvhara mabhodha ese mota inongopinda basi muZimbabwe tiri kuitungidza moto. Tinenge tichidzidzisa chinyi ipapapo? Nyange kuri kuti kushipika kwedu kwazvosvika here papo pekuti tinoda chedhende yekupisa mota imwe neimwe inopinda munyika? Mutemo tinoita kuisa papi ipapo?
Aiwa, tino
mutemo toisa maoko edu tochibvunzwa kuti ko apa madarikire toti yo human rights huye mutoni. wano takatedzo mambikja mamwe taiti mwama kuti wano achiluta mashop kutiza kuti takazozikonayo totozikona munhu achinaitinotora zvaunogona
aiwa
streka kwacho kuratidzira kuti tiri kudai chitiruda chakati
aiwa tinotenda mukoma Christopher asi muchazviona one day kana mashanya kuzimbabwe mukavharurwa nemapurisa musina mhosva yamapara iko
ndakatombovharirwa asi kuvharirwa inini kwendakaita
kwete kuvharirwa chete kwete kuvharirwa chete kutotsemura mufeisi umo kutorohwa chai
ndakatovharirwa kubva makuseni kusvika zuva radoka ndamira pashowground ndichibva kwamutaa ndiri kupfuura paara ndamira pashowground ndichingazivi kuti hapasi kumirwa ndinotenga kadrink ndikanzi masungu akuru ndikasvikana ndiri kuchitokisi asi kuti waitirwa chakaipa woti takoputsa chinhu chetiinacho nekuti taitirwa zvakaipa handioni chiri chinhu cha let's demonstrate in a peaceful manner
tekuhwanda
nejazi kuti kana ndiri mufundisi ko mufundisi wacho woita humwe wakapotera nezve tinozvibvunza kuti uchimufundisi here apa kana wapolitics yakahwanda nechifundisi
politics neumufundisi hazvina kumbosiyana mukoma hapana pasingapindi politics
aiwa mufundi church inonyaradza zvinhu zvichipupira kwete kututsira peturi pane zviri kupupira
handizvo zvaari kuita wani
ndozve tiri kuona kana munhu achimira achiti ngativhare mabhoda tipise dzimota kudii kuberedza here kana kuti kupingidza
aiwa tinotenda nekupinda muchirongwa mukoma Christopher
ndatenda hangu ndatenda studio 7 ndoiteerera asi ndomubvunzo kuti hamuboono here chakanaka chiri kuitika kunyika kwedu kwechemunombobuditsawo kutaura ndikangoivhura ndinongozwa kuti matambudziko chete anongotaurwa ipapo hapano here chakanaka chiri kuitwa kunyika
ndechipi chacho
chaitika chakanaka
ndechipi chacho tiudzei one
Unless
kana makuti kushayikwa kwepeturo kuri kuitika vanhu vari kurara mumakues epeturo nediesel kana chiri chinhu chakanaka ichocho maybe
aiwa kana chiri chinhu chiripo chiri kushayikwa handiti chiri kutoshayikwa chereality asi kuti kubva muna January kusvika December zvakashata chete
aiwa handizvo zvakanaka zvakanaka tinozvirumbidza mazuva ese unless kana muine selective memory mukoma muchinzwa zvamunoda kunzwa asi regai timbotora vamwe vatereri tinotenda Christopher tatenda Christopher besikhulumakela lapho ese South Africa iya chinga lisizwa ithi hayi Studio 7 kwesinye isikhathi kati kaliboni nokuhle okwenzakala eZimbabwe ngiyamtshela ngithi mina hayi okuhle kuyabukwa siyakubuka nsuku zonke unless yena nxa elalela afuna ukukuzwa kodwa nxa abantu behlukuluzwa kanje bebotshwa nje mahlayana abanye bagcwele South Africa sikhuluma nje lokhu bebalekele ukutshengisela okwabakhona ngenyanga edluleyo lokhwana hayi nxa ipetrol ledizili kusilela elizweni amalungelo oluntu ehle kunyezwa nje kasisoze sithule kasikwazi ukuthula njalo Bridget nisandadzokera kwauri zvekare nimbotora mumwe mutereri zvakare waakadi ako mutereri unjani aiwa tinofara zvikuru ndikutaura nani apa
ini ndinonzi mafia ndiri pastrawberry apa pandobva kunonzi kugogo senda
kugogo munonzi mafia
mafia igere basa because ikatora masaku pazimbabwe kai ipapa uriwangopinda pashinyas
aha zita racho rakaipawo iri
igere basa because achivata zvichimafia pazimbabwe
asi murikuitamunhuakangoita
mafiawo
okay mapina muchirongo atiipei pfungwa dzenyu
aiwa pakaipapa ndikaenda kuti igadzirise bhodzi nyaya ipapa inyaya yenyika nyika yakanda zvakaipa
aha
mandizvo
hatikunzwai
bhodzi ndiri kuva umwe vachitanzi kana vakasungwa avo vanenge vachiita public nonsense handizivi kuti iwe mapurisa panorova vanhu anenge achiita public nonsense here mondibvunzira vanhu tava vachidaro kuti public nonsense
Baba vanga vachitaura vato vato dropa phone yavo saka handigoni kuvabvunza.
Handidiyo kuti kuti vanhu vaiita zvinhu zvomutemo.
Hanzi nekupfeka mauniform emapurisa.
Iwo handi mapurisa aiwa vakapfeka mauniform. So it is those actors, it is their right to act like that because zvinhu zviri kuita panzvimbo.
Aha, saka imimi muri munhu wechidiki handidi.
Ndiri muchidiki ndemakaita 5 years manje. Ndiri 5 years.
Saka se munhu wechidiki muri kunzwawo sei muchiona vamwe venyu vachishungurudzwa kudai ende kutaura zvino kutaura kunoku pane vamwe vakatiza mumwedzi wapfuura vari kunyika dzakasiyana siyana vachiri kutsvagwawo nemapurisa. Muri kuzvinzwawo sei?
Neniwo ndiri umwe wevanhu vakatotizawo nekuti gavana kaoma. Tinenge tiche kuti kana munhu uchiyetiita sekuzimbabwe uchiimba kugabresa anoenda akatora zvechisoja havamutumbi bhozi ari kuvarumi zvakati zvavo asi anoenda akatora zvechisoja achivatorokodza yava mhosva anobva kuti asunge uchini zvii vanda kuti zvavanda zvakaita zvisabudisiwo zvavanda zvakanaka zvibudisiwo so uchini zvisote ruling party zvisote government haisi hurumende yakadaro.
Haiwa tinotenda mukoma mafia asi musaita zvinofambirana nezita renyu kaikoko.
Aiwa takatotiza mamafia ekuzimbabwe nekuti takatoti mafia ekuzimbabwe inenge iri strong data mafia ndiriniaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Ayo atinotenda nekupinda muchirongwa mukoma.
Okay, maita baza mukaona kwa mutfundire zvakare.
Ayo atisakufonera hi. Ye ile ilebizo elinzima ke leyo nsizwa izibiza umafia uthi kakwazi ukuzibetha ngegama lakhe ngoba uyesaba. Uyakusola ke ukuhlokolozwa kwabalwela amalungelo oluntu labakhankasela umbuso okhululekileyo eZimbabwe. It's 27 minutes past 8 o'clock. And tonight we are talking about the ongoing crackdown on human rights defenders and democracy campaigners by the so-called new dispensation. As we speak, comedians Samantha Kureya and Sharon Chideu are at the police station in Harare after they were charged in the afternoon with unlawfully wearing police uniforms. Ndimbodzoka kwauri Bridget. And Bridget Nyandoro is NMDC deputy spokesperson for Harare Youth Province. Wanzwa mumwe mtereri Bridget achitaura kuti kazhinji vanhu vanenge vapara mhosva zvechokwadi asi kana vakusungwa kana kushungurudzwa vanenge vakuchema chema. Uri kuzvionawo seizvo?
Izvo zviri nyore kutaurwa nemunhu asiri on the ground, munhu asiri kufesana nesituation yacho, because munyika muno I understand kuti tine mutemo, and mutemo uyu haufani kunge uchishanda maringe nekuti ndiani apara mhosva. Kana munhu achinge aine mhosva, we have formal processes that are supposed to be followed. Munhu oendeswa kumatare otongwa nemhosva yake yaanenge apara maringe nemhosva yake. Kana achiiswa muchizarira oiswa muchizarira, but chiri kunetsa ndechekuti usati watomboudzwa mhosva yako, you would have been butchered already. Unenge warowa nadavari semadzimai tinenge tarepwa kudhara, wozosara unomiswa pamberi pedare iwewe, wosvika wobva wanoakwitwa wonzi mhosva hauna. Uko unenge warowa kana kuri kurepwa, unenge warepwa, chinenge chichachinja hapana. And vanenge vaiita izvozvo, the perpetrators of those, vanenge vaiita vacho it's either mapurisa kana kuti masoja, hakuna patinozombovaona vachindoiswa pamberi pedare kuti ava vakaita these actions against humans atina pataka mbona mapurisa kana masoja achinzi vamiswa pamberi pedare nekuda kwemhosva dzavakaita. Saka nyaya iripo tine dambudziro kuti who is going to police the police, because even mapurisa nemasoja tinoziva kuti vachengetedzi nemitemo yedu, but it seems as if ivo vari pamusoro pemitemo yacho. Of which ini ndinozvisa kuti mutemo unogavhina munhu wese ari muZimbabwe. Saka dambudziko rero zvataurwa nevanzvadzi vangu ava ndavanzwa zvangu, but ivo chakatoita kuti vasagona kugara muZimbabwe maomero ezvinhu. Saka inyaya yekungoti munhu kana asiri musituation yacho haazonzwisise kuti zvii zviri kuitika, but chokwadi chaizvo chikuti mutemo chaiwo muZimbabwe hausi kuteedzerwa. Vanhu vari kutanga vatopiwa mutongo vasati vafungurikwa kuti mhosva yacho vanayo here. Wozosara woenda kumatare mutongo wapiwa kudhara wosvika kudare obva wakuitwa haula nyaya. Saka ndinongoona kuti dai ma law enforcers edu emuZimbabwe vaita the formal process of arresting people and take them to the courts and have the courts determine kuti uyu apara mhosva yakati ngaatongerwe mazuva kana makore akati ari muchizarira, kwete kuti vanhu vanotanga varohwa, vanhu vanotanga varipwa vozoendeswa kumakorts.
Aha, thank you there, Bridget, and please do stay on the line. The United States Embassy in Harare also issuing a statement tonight condemning the ongoing harassment of human rights campaigners. They tweeted the following statement, and I quote, "Harassment and targeted arrests of civil society leaders damage Zimbabwe's reputation and economic future. We call on the Zimbabwean government to uphold its constitution, protect human rights, and foster an environment where all can contribute to the nation's progress." Umbiko ke lo oyethulwe isigodlo seMelika eZimbabwe lamhlanje. Sisola kakhulu ukuhlukuluzwa kwabalwela amalungelo oluntu okuqhubekayo ekwenziwa nguhulumende elamvotelayo lathi new dispensation. Ngithathe umlaleli ecingweni. Mlaleli, kunjani?
Siyaphila baba, linjani?
Hayi, siyaphila. Ngubani igama?
Yebo, nguDumezweni Ndlovu baba.
Yebo, Ndlovu enkulu, sixhuma kuphi?
Namhlanje ngithenge ngivakashele eMzansi, into engikhuluma ngikhona.
Aha, uyizwile indaba, akusiphi umbono wakho?
Ye, uyabona into enze ngamapholisa kumele kube ngabantu abazinika amakhwapha. UZulu uqakathekile, bangamapholisa ngenxa kaZulu. And bengifisa ukuthi amapolitiki ngabayakwazi ukuthi uZulu oqakathekileyo. Ungathatha umfanekiso wenge usithathe ngebhesi yayo umpintshe lapha, kuhlezi abantu abakhokhelayo phezulu. Ngaphansi kulabantu abaningi uZulu uqaba lukamalandela, mina lo Zulu wonke, abantu labana abaphezulu kulathi. It's a shame kubona amapholisa esehluleka ukukhontrola yi-state sona esithi sona sile-legitimacy. No wonder why phela ubona i-United Nations isola khonokho okwenziwayo. Labantu abagogekile sebeze besisaba ukukhuluma amalungelo abo, ngoba ngenxa yokuhlupha bona laba abaphilileyo. What more to abantu abagogekileyo? Who's going to fight for them? This is a sad scenario. Akusibo bodwa abantu abahlukumezileyo bona baba-ethayo. Kuzisa ubuhlungu, ngoba izimakhela uChaka Bizulu owathiwa welolaka wayephuzwa zimboni zimthothoze. Ungaba izono zamakhosi lobhengulo waguqa engazini zabafowabo, kwakuyindlela yokumkhuza. It's a shame and a pity ukubona abantu abe-ektha behlukuluzwa. Nxa amadrama la esenziwa abantu bayakhipha izitresi sihleke, okukhula bona labana babesikhipha izitresi. And ungabuza abantu behethu bawutshela ukuthi umuntu ohlale ehluleka uhethu ungazonda. Manje singahlaze sizondile, le politics zangikhona le ikhonomi kuyasivalela, singabayanga hlale sesizondile. Then what type of system we going to change in this motherland of Zimbabwe? UNkulunkulu ababusisa abajezisa abantu abanjalo.
Kodwa Ndlovini ithe ikhuluma enye insizwa ike yafona lapha yathi hayi abantu esikhathini esiningi labo bayaphambanisa bayephula imithetho babuye sebekhala nxa sebesahlulelwa kumbe sebejeziswa. Hhawu kubone ngaleyo ndlela.
Yeah, let's consider all sides of the coin. Abantu bayephula umthetho. That's why even the Bible, ukwakhuluma ngeBhayibheli indoda yale mlali, even iBhayibheli uNkulunkulu yakuthi ukuthi umntana akho athengawona baba gande sungamnika impume yini, sungamtshaya ngesina yini. Isiphithi samajele ethu akwazi ukubisa abantu kuhle ukuthi babe reformed. Amapholisi ngathela ngendlela abatshaya ngayo abantu bakithi. Abantu bayahlukuluzeka.
Uchilo njalo ndunankulu mnangagwa kumaviki amabili wathi lingabuyela futhi esitaladeni amapholisa lamasotsha bayeza yini.
Hayi lokhona umuntu omdala engaphambanisa ngibona ngani kube liphutha nje usinike iplatform yokuthi simqondise. Sho nxa usinikeke iplatform yokuthi simqondise nanke amazwini akhe ngisisho ukuthi abe wazi bekumele ukuthi yena ananzelele ukuthi hayi isitatimen sakile sangasiyingozi ngoba ngishabona ukuthi uzabathuma ke abafana laba abayi-informed forces bagcine beganda abantu. At the end of the day futhi bona amapholisa lamasotsha lama-CO bengabulala abantu i-United Nations zihlupha bona ama-politicians bona obaba umnangagwa bazabathatha futhi abafana bona laba bebavalela njengangeze sithi yena amasotsha aphambanisileyo kumele bangeniswe emthethweni kodwa ngishabona ukuthi yibo futhi ababe bebathuma ngishabona.
Aha, uvele watsho futhi wathi nizabathuma futhi lingavele liphambanise. Mhlawumbe sekohliwe futhi lokuthi wathi ethatha okuyinto lokhu wathembisa abantu wathi yena ungumongameli olalelayo. Wathi, I'm the listening president. Mhlawumbe sekukohliwe lo.
Manje umuntu omdala sekhohliwe phela ukuthi wasithembisa wathi. Kodwa okunye babengithanda ukuthi ngidizelele ukuthi insolo yami engizayifaka kakhulu ngizasola i-United Nations labo sadic. Uyabona ukuthi ku-political system we should have a systematic way of controlling ama-political affairs globally. Ngabe ukuthi umuntu esehluleka ukubusa i-UN Charter ibe le mandation yokuthi umuntu yenalo nxa esehluleka ubusa ukuthi ujeziswa njani kumbe uqondiswa njani kumbe ususpendwa njani. Mina ngombono wami futhi nankade ngifuna ukubhale phansi. Mina bengibona i-situation yeZimbabwe le is out of hand. Ngabe kuthiwa i-United Nations iyasincedisa isiko okungathiwa yi-International Transitional Authority eyiyo ezabusa lapha elizweni ledinga abantu abangama-foreigners from different countries abangalahlangothi basibuse for 5 years. I-World Bank la-United Nations lifake imali for 5 years bese besinika-ke i-political space yokuthi sivote ama-political parties akhampene kakusha ngoba ziningi izinto ezifuna ezilungisezimbabwe ama-rights abantu i-tribal element i-distribution of resources from all province kunje athi sabe emathekeleni bayakhala bathi insitiko abayazi ngahambe edinga abantu bayakhala abanye basisho ukuthi idinga liyana inkulu kumele yenziwe ibe izambe eziprovince abantu besisonke nabo bazize njengamathonga ezimbabwe umnandela azize okhuluma ikhalanga la lebelekazize ukuthi yilikhalanga lasezimbabwe kube yi-rainbow system kathi umandela wathi ekwenza babekhangele ngabo.
Hayi siyabonga ungena kuhlelo Ndlovu.
Hayi ngiyabonga mfowethu.
20 minutes before 9 o'clock and this is the connection, your number one youth forum coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington. Lamhlanje siphatha udaba lokuhlukuluzwa kwabalwela amalungelo oluntu ikakhulu abasakhulayo behlukuluzwa-ke ngamapholisa lohulumende ikakhulu sikhangela lamhlanje ukubotshwa kwabomahlekisa ababili uSamantha Kureya waziwa kakhulu ngokuthi ngugonyethi lo Sharon Chideu uMaki phela abe Buzz TV bona ababotshiweyo kuthiwa kabasiphathanga kuhle kwenye ividiyo abayithule ngo-2016 beteswa njalo icala lokugqoka i-uniform yamapholisa kuleyo video bahlawuliswe-ke ama-$20 bakhululwa kodwa basuka babizwa futhi emapholiseni sikhuluma nje they are still at the police station. Timbo tora mumwe mtereri zve kare ndisandadzokera kwauri Bridget wakadi ako mtereri. Halo mtereri.
Halo
makadienyu mukoma
Zivo makadiwo.
Tiripo edu. Mune ito ani zita?
Zita nizwa kufakuna ase.
Kufakuna ase?
Eh.
Aha. Mainzwa ya tiriku fia nasi mkoma wangu. Tipe ufungwa zenyu.
Ufungwa zenyu ndu kutipinga kunoku.
Hmm.
Saka, hey, itakuara, itashungu zika zika iti. Saya itu waktu betul rana, naur rana. Saya tu pun ada juga tu melihat betul nana. Saya tu pun orang sili juga itu. Misal tu hati nana, tu rana, tu saya tu fokus sana tu.
Mhm.
Ya, masih orang telefon ni lah. Tapi aku telefon ni lah.
Ko naur rana, zaman dah aku orang zici itu aziz. Nengke ziri pagati pani nani?
Ah, naur rana. Saya tu video itu aku dibuat mapa taruh tu nusa nama biri. Sekadai baik kau nak buat apa cakap muiyan nanti tu, muiyan nanti sebab itu.
Ko am ayam apa tu hari ko tahu rana nawam nangka gua azm apa tu rim ko mah avereng.
Tuh mah avereng. Asyik kita nasi tu tel sebab nak guna sana kerana itu. Tengah tunggu benda itu orang tu sebab pinter bahasa nulis itu. Awak dah baik pun sebab tahu rana ka. Apa yang guna ka?
Hmm.
Eh.
Saka cina cakap nangka gua nawam cami saij. Aha. Saka kuchipinge ikoko pane dzimwe shamari dzenyu dzamunoziva kana kuti imimi pachenyu pane kushungurudzwa kwamuri kuona here nemapurisa nemasoja kana kuchisidziro.
Kunokuva kunongochidzirwa chako nokungoona asi kuri nani kasi kuna vakatitorwa vari kunokuchipinge 2.
Vachinzi vaitei?
Wangu usungu kwenye zumapato zuzuzu. VMGC.
Saka bari kupi kutawara kunoku?
Kutawara watu kujiri kujipingi kutawani.
Hao, baka batu wane moshwai?
Mwuzi ya zumapato kwenye kutunga hitunga mire. Ndima hitunga mire utu wane waiti wafutile VMGC.
Pa strike yaka yemwezi wafura o here kana kuti
ayanga itofura ndi manje so pa viki rinera pera ai
okay aiwa saka umati ngakuite hurukuro dai vakaterera vamnanga kwa vacho na vachamisa ndi api masho kwa mungada kuvataurira iyo.
Ah, dari itu baca kat itu huru-huru sejodoh. Pangwangan kita berani doa kan agak. Bukan mira pampir, pampir budi mukman. Wanu kusanta jono mabasa. Ma jisiru dah jinga betul ingat temulam zimbab.
Asun engkau sirim cadoe, dongkine beri rese kita orang gua baca mis.
Ah, unu pasau gua patiga itu tengah kusanta. Hey, mula mau cukur kusanta si pasien terajunar kau neza. Tapi pangwangan kita naura jinga panjang buat tinggal dah tengah kusanta.
Aha, naiwa, tino tena nekupina mshirongwa, mkoma wako.
Ndiye mwashuma, nampaka mwendifonera, watikumbora pati kutawura.
Aiwa, tichaka kufonera hii.
Zaranaka mwashuma.
Thank you so much. Mnumza na kufakuna she, oschaele, ese chipinge. Ubesola lai ukuhlukuluzwa kwabalwela amalungelo oluntu ukhulumeke ngabalisa ababili uthi basekela MDC betheswe icala ke babotsha kumaviki ambalwa asanda kwedlula uthi baphakathi bayapika sikhuluma nje Bridget I bet you are still on the line, right?
Yes, I'm here.
Okay, how do we move forward to achieve a Zimbabwe that you and I desire, a Zimbabwe that everyone desires, a Zimbabwe with prosperity, where everyone is happy, where everyone can express themselves without fear of retribution?
Yeah, looking at the way things are, it looks like a tall order for us to go back there. But however,
if all the parties concerned, our leaders, the leadership of the country, I can speak for my president. I know President Nelson Chamisa is willing to go the extra mile to make sure that Zimbabweans live a life that they desire. But the challenge that we have is our colleagues from ZANU-PF are not willing to come to the table and debate issues that restore Zimbabwe to the state that it was before. So I think we need to keep pushing as the youth of Zimbabwe to keep pushing to make sure that we get the desired life that we want. And we continue to urge the leaders, the political leaders in Zimbabwe, the church leaders, all those, the stakeholders who can take part in building a new Zimbabwe, to come up together and bring a solution to the suffering citizens of Zimbabwe. And as the MDC, we have always been extending our desires to move forward, to work with everyone. We are not choosy. We want to work with everyone who is interested, who has got ideas to make Zimbabwe go forward. So I think our colleagues from the other end need to genuinely look into the suffering of the country and put our differences aside, come to the table, and then the discussions resume in good faith. But however, before we go there, there has to be restoration of the rule of law, because as of now, we don't know which law is governing our country. Is it a Barak law? Is it the constitutional law? We don't know. It seems as if everybody are doing things willy-nilly. So the government, for starters, has to restore the rule of law by respecting human rights, by respecting even if someone is alleged to have done something that is wrong, that person still has rights. So they have to respect the rule of law, allow people to air their views, and allow people to demonstrate peacefully, as my party has always been calling for, peaceful demonstration. If that is done, I'm sure we would have somewhere to start from. We need a country where people are not intimidated. People are free to say whatever we want. Because at the end of the day, a government has to listen to its citizens. We pay our taxes here with the little money that we earn. We pay our taxes to finance all the government expenditures. So they should be able to listen to us, because we are the citizens of Zimbabwe. We know what we want. They are there to lead, but we know the way we want to be led.
Thank you. Bridget, please do stay on the line. Bridget Nyandoro is the deputy spokesperson for the MDC, Harare Youth Province. And I must say, we tried to reach out to ZANU-PF youth, but we were not successful. Either we had problems with our phones, or the two or three individuals that we called were not willing to come on the show. Siqhubekele phambili ngohlelo sokusela imizuzu elishumi lanye 11 minutes before the top of the hour. Nibotora mumwe mtereri. Wakadi ako mtereri.
Ndirepo makadi ndimanhande ari kutaura.
Ndima manhande?
Mananda.
Mananda. Matibata muri kupi?
Ndiri kuno kuSouth Africa.
Kwakamira sei?
Ndifuna ndapendeka zvinopicha. Anyway, handisi chiri zvangu wechibiki. Ndafona nekuda kwezvinhu zvinenge zvitatu zvandasangana nazvo munhau achiverengwa. Takatarisana nemaviolation eona vechidiki nekusatariswa kwekodza dzavo nozvaita kuti ndifone. Ndanzwa hangu kuti America inopa yambiro nokutsiura, vachiti kusabatikana kwakanaka kwemarights mukati menyika kunoita kuti nyika isanira zvakanaka. Ndatopotserawo dombo rangu kwavari ikoko ndikati, ah, imi munoti kusamira kwakanaka munyika, zvamuchiri kuita imi nanhasi munozviona here zvakanaka, kana muchiti imi muchiri kuramba muchingomakaomesa musoro muchiti masanctions ngaaramba achingotsetewa. Masanctions anocreata nzara. Munhu kana ava nenzara haachakontroleki. Kana asingachakontroleki, kuti chauya chauya chinofanira kusangana nei. Kana America ichiziva kuti iyo ndeye mambo wamadzimambo, ngavangoti zvakatoitika izvi, zvakatodarika, ngatichimirirai zvinotevera. Ndanzwa futi munhu audzenyu idzodzi dzanga dzichierengwa. Ndanzwa kutaura kwavadhewa Masinga. Ndinova nemufungiro wekuvafarira zvikuru. Ndozoita pamwe pandinotadza kuvanzwisisa zvakanaka kana vachikomenda nhau dzemarights. Pa-weekend yakadarika maone nhau dzanga dzichitaurika kuti vachamisa vakataura mashoko akati akati akati. Munovaona asina vanhu, vasina romuromo, munoona zvakanaka here? Ndakafunga kuti vadhewa Masinga vachataurawo vachiti aha, vachamisa mashoko akataro anopeseredza misindo mukati menyika, achivafariri. Nokuti imi kana muri leader muchitaura mashoko akafanana naiwayo, mangwana vana vanomuka vachiita izvi. Therefore we don't encourage you to talk like that, or else you have to withdraw that statement. So that chinomuvha tiri as Zimbabweans. Kuno kusakafika kwandogara Kings Reality vakatiwo pane imwe nguva vachitaura nenyaya yehungai kudhakwa kwevana namadrugs, vakakurudzira shoko rokuti vachiadhiresa vanhu vanodhakwa nokuda kwokuti ivava vauya ndivo vanouya nezvinhu zvinodhaka vana vedu. Vana vedu vopedzisira vakanganisika. I'm telling you my brother, vanhu vakafa. Kwakakuvara vanhu vakawanda, vamwe vachipisirwa vakaitwa pamusoro pemastofu, zvikaita kuti vanhu vari munema vehuman rights nemaorganizations akasiyana-siyana vamhanye-mhanye kuti vanogadzirisa kusvikira rimwe sangano rinonzi Afri Forum.
Okay, mkoma wangu vama nanda. I'll not comment on the... Nguva zafamba.
Kusikira vamhanya mhanya kuti vati working, kuti zvavaita hazvina chimiro chakanaka. Hatifariri kana vana vachishayiwa mufaro mukati menyika yavo.
Okay, tinozvinzwa. Okay.
Asi ngatiuyei neshoko rokuti tobatanidza sei nyika yedu kuti vanhu vaone runyararo mukati menyika. Chamisa, you mustn't think that he is holding the yolk of the egg. Ngaauye ataure varuke hwaro wokuti tofamba sei. Ndo panobuda nhauye yamidhieta ipapo vagara pamwe chete. Thank you very much.
Okay, asi ndimbobvunza mbvunzo mataura nenyaya yemasanctions. I hear this bogus argument all the time. As my sanctions, this my sanctions, that yes, my sanctions are no kanganisa, but my sanctions yere are kutadzisa vamnangagwa nehurumende yavo kutonga neudzamu kuremekedza kodzero dzevanhu. Vari kutadziswa nema sanctions here.
And then dial your operator.
I was posing that question to Mananda, but unfortunately he has dropped the line. I hear this argument about sanctions all the time. Sanctions should not, prevent the government from observing the rule of law. It's easy. You observe the rule of law, you respect human rights, then, like the United States has said, then we can talk about sanctions. Nimbotora mumwe mutereri zvekare. Wakadi hako mutereri?
Tiripo makadiwo changamire.
Tiripo hedu. Ndotaura nani hapa?
Ndotaura nanonzi Munyaradzi Mupondi.
Munyaradzi Mupondi. Tipei pfungwa dzenyu, nguva dzafamba. 1 minute.
Ya ndiri kuzviona ndisingatizi zvangu padini ndira murume yakutaura nyaya pama human rights apo.
Hongo.
Ene ndinofara ndine mwana wezvitimo muiriri wema human rights apo. Ndinokuirira nomuna ataura pokutanga ngashara kuti pane pakuda kuzama kuteera marights tinozodarikidza mwero. Tadarika mwero tinozoda kushandisa zvitari kuti marights mushure mbokunge tabatwa. Taita mhosva like wapisa tollgate. Kuri kuti ukasungwa namapurisa kuti wadarikidzwa wakumbonyengedzwa mahuman rights. Mapurisa apatogedza kutorwa maAK-47 vana Beatrice Muteto auya achimirira havatauri nezvekuti vanhu vakabapfuti vakadii. Pana vanhu varikutorwa vari kuvhura mashopu avo vanenge vaita zvekutotamburawo sevanhu vari kuprotesta ivovo. Voona mari yavo vovhura mashopu avo kutengesa mageja achi vanhu voti kwai nhasi ishati dhauni takutora mageja. Same people are vamakagara navo vari muri kutaura nayo vari kunditira vanhu vemahuman rights ivavo. Havanoinavo vanhu vari kubirwa vari kupazirwa zvitora vanoda ivava vari kupaza ivavo. Modi kumboisawo kana mudingindira one day momboti vanhu vamahuman rights modi munofungei nezvevanhu vari kumbonyikidzwa kodzero dzavo nevanhu vari kutungamirirwa nevanhu vezvirisetu UNMDC ivavo. Yes, panyaya yemasanctions ndangoti ndingaibatawo zvavo sezvo mataura nayo pakupeisira. Imi muri kuti of course haitanganisi rule of law. But pa development nyika yedu itse mufani kuzviramba kuti inokanganisa
development ingava ichikanganisa nyika
ma investor ma potential investors anofana kuya munyika medu
saka ngava ite
ndinda munyika iri kutretenwa neAmerica
saka ngava remekeze
in Russia and China you cannot go to invest panyika iri kutretenwa neAmerica
mkoma ndati saka ngava remekeze kakodzero dzevanhu America wane yakataura kuti kareke miremekedza kodzero dzevanhu masanctions tinobvisa saka chii chiri kunetsa ipapo
kodzero dzavanhu hadzisi dzakanzi dzavapo 100% even kana kuAmerica kwacho ikoko hadzimboripo 100%
but kwete
protesta Black Lives Matter marungurawa they are not death row. But apana munhu ari kumbotaura nezvazvo zvokuAmerica izvo
vari kutaura unless if you are not listening many people are talking about that the media is talking about that
even here in Zimbabwe one vamunanga kwacharitara ngatitauri ngatigare pastor tione kuti nyika yenda sei kumberi.
Okay, thank you.
In the Munro ZANPF, but of course, I know Panombini Goma is very poor, but you are Varu Stanato, Varu Terako, I was Kubarika, Rimero.
Thank you, them, Goma. Thank you, they. Tinote, I open up Shirongo and Guaza Famba, and it's a 2 minutes.
Tanzam,
thank you. Tinote, Nazi Kuru, and I hear sanctions. European Union iles jeziso phezu kwamgabe phezu kuka Grace le nkampani elungisa izikhali kuphela ukuthi siyakhuluma ama sanctions uthi ama sanctions wathi especially our Europe ungasakhulumi ngawe America our Europe alivimba njani ukuthi lihloniphe amalungelo oluntu kuyangiphica ke elapho but this brings us to the end and we still have a minute. Bridget, wrap it up in 30 seconds.
Okay, thank you. I think what I just have to say is, like you were saying, we've had this sanctions mantra for a very long time since the Mugabe era. It's not about sanctions that is failed in Zimbabwe. We are having a lot of corruption stories that we are hearing in the newspapers and that we are seeing every day happening in our country, and they are going unchallenged and they are going, no one is being arrested. It's those things that are damaging our economy. Before we go to functions, can we put our house in order as a country? Can we deal with corruption? Can everybody be prosecuted if they are found doing corrupt activities? Then we can join them.
Thank you there, Bridget. I'm afraid we are out of time, but thank you so much, Bridget Nyandoro, for gracing our show. She's a deputy spokesperson for the MDC Harare province. Like I said, we tried to reach out to ZANU-PF, but to no avail. Kwanele Zimbabwe, omuhle, lilale kuhle, murare zvakanaka. Good night.